Vanhu vari munharaunda yaIshe Charumbira vanoti kugadzwa kwaIshe Bere nemusi wechina nyamavhuvhu 30 kune zvematongerwo enyika uye vanoti zvinoda kuputsa ushe hwavo. Vanhu ava vanoti hurumende ikasamisa hurongwa uhu havasi kuzotendera kuti ivhu ravo ritorwe vachiti panogona kudeuka ropa. Mumwe wemasabhuku aya vaJabulani Mbetu vanoti havasi kuzotarisa nyika yavo ichitorwa uye vari kupomera nhengo yeparamende yeMasvingo West vaIsrael chadzamira mhosva yekukonzeresa zvese izvi.
Isu samachinda womaCharumbira madzisabhuku tavuya nenyunyuto kugovernment kuti ipindire nokuti tavona Bere opinda mudunhu redu. Dunhu iri nderamakore nderamadzinza edu ndomuna Marinda amadzitateguru edu vana Pachipo vana Mudenge vana Chiwawa. Asi kuti Bere avuye achipuwa dunhu iroro zvinhu zvakaitwa minista vasina kuudzwa zvakanaka nokuti havagoni kuti vatorere umweshe vachicreata rimwe dunhu. Ende tiri kuzivazve kuti munhu ari kuzviita izvi munhu ari kugadzira political ground yake kuti aise vanhu vake kuti asazobuda chairman vaIsrael chadzamira. Saka isakati vavhotera nechivimbo chokuti vachochengetedza vasimbise ushe hwedu zvino vakutogwaneso ndopatoti zvakadero government ngaipindire. Isi hatidikisa mutemo wemaoko medu nokuti ushe munoziva haugoni kungotogwa mundiro sesadza.
Vambetu vati vasiya gwaro renyunyuto rekuti kugadza uku kumiswe. Mutauriri wemhuri yekwaIshe Charumbira vatichaona chiminya vati dai hurumende yambomisa chirongwa ichi kuita kuti munyika musaite kusagadzikana.
Tauya muno mutaunu kuzotaura neofisi yagavhena kuti bodo misai nyaya iyi titange tagadzirisana muganhu tisazobudisirana masanhu kumusha nokuti kana munhu akagadziwa agadziwa anozouyawo mbandanyira achimbambashira kunzvimbo isiri yake zvinopedzisira tazobudisirana masanhu. Matongerwo enyika vari kufambavo vachiinda kumaofisis kumusoro uko vachinozama kupesvedzera kuti mhuri yekwaCharumbira itoregwe nyika. Saka isu sevana from all political divide we have come tavuya panapa kuzoprotekta nzvimbo yedu yemaCharumbira. Saka ndosaka maona tauya pano masabhuku ari pano.
Mutauriri waIshe Bere vaJoseph Rangwe vaudza Studio 7 parunhare kuti hurongwa hwekugadzwa kwaIshe wavo huri kuenderera mberi nekuti hurumende yakatosaina mapepa ekuti vagadzwe. Vatiwo vanhu vekwaCharumbira vanotanga kushungurudza vanhu vavo asi vari kuzoenderera mberi zvakadaro vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatosaina mapepa eushe hwavo. Asi sabhuku Owen Mudenge vanoti izvi hazviite uye vashoropodza vachadzamira avo vanovazvisa zvigaro weZANUPF Masvingo mhosva yekupindira munyaya iyi.
Isu zvinotibata zvakanyanyisa nokuti mavhilege anokwana kuita 16 anoda kutorwa naBere kuti apinde munzvimbo yake. Yeti kana takatarisa kuti for the past 300 years yagara upo mateteguru edu hatina kumboita dispute naBere tichigwira nyaya dzomukana. Takanga takagarisana naBere. Bere achizviziva kuti wangane nyika yake yemahumashava. Saka kuti akleme kuti nzvimbo yokwaCharumbira ndeyake tinotoona sokuti vari pavamwe vanopusha nokuti nyika ine nhoroondo, ine history.
Asi vachadzamira varamba nyaya iyi parunhare vachiti vari kupomerwa mhosva yavasingazivi. VekwaIshe Charumbira vanoti nzvimbo iri kuda kutorwa ine Marinda avo nekudaro vachachengetedza ivhu revadzimi vavo kuti risatorwe nevekwaBere. Avo vanoda kutora nzvimbo dzakaita seBhuka, Mungudza nemamwa pamwe neGokomere kuZimuto. IShe Charumbira havana kubatika parunhare kuti vatipe divi ravo pamakakatwana aya. Ushe hwekwaBere hwakabviswa nehurumende yevachena muna 1924 asi ushe uyu hwakaramba huine mutauro kwemakore makumi mapfumbamwe nematatu. Nyaya yeushe iyi yakasvika kumatare ayo akati IShe Bere vakanga vasina kodzero yekuvaIshe munzvimbo iyi. Asi hurumende yakagadza komisheni yaitungamirwa naReverend Paul Damasani iyo yakaita ongororo yakabuda nechisungo chekuti ushe uhu hwaifanira kumutsidzirwa. Mushure mekomisheni iyi hurumende yakaendera mberi nekugadza ushe hwekwaBere mushure mekunge vatafirei Bere vadomwa musi wa5 Chikunguru kuti ndivo vachagadzwa umambo. Asi vamwe vekwaBere kusanganisira IShe Zimuto vari kupikisa kudoma kwavatafirei Bere samambo vanofanirwa kugadzwa. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo ndini Gandri Maramba.